Icho kwadi vanga vari mudare nhasi tiine chitarisiro chekuti nyaya yavo yainzikwa, asi hazvina kuzoita sokudaro nokuti dare ranga rakawandirwa nenyaya dzaranga riri kuita. Saka zvazoonekwa izvo kuti zvakakodzera kuti ipuwe rimwe zuva pavanozouya vachitongwa pasina dzimwe nyaya dzakawanda wanda. Nokudaro dare rabva raisa parutivi musi wa20 February kuti ringe riri zuva richazonzikwa nyaya yavo pasina kuvhiringidzwa nedzimwe nyaya dzakawanda wanda.
Tinoona kuti Pastor Mugadza vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuprofita kuti mutungamiri wenyika achashaya musi wa17 October iro gore rino. Inyaya idzi dzakasiyana here mukupinda kwavaita kudare?
Ichokwadi, nyaya idzi dziri kupinda mudare dzakasiyana. Iyo yemureza iri kudzoka musi wa20 February, iwo yekupa chiprofita chavo cherufu rwomutungamiriri wenyika iri kudzoka musi wa17 February.
Saka kutaura kuno varipi Pastor Mugadza?
Kutaura kuno Pastor Mugadza vari muchizarira kuchikurubhi prison, vakamirira kutongwa kwavo zvikuru sei kunyanya nenyaya iyi yekuprofita kufa kwomutungamiriri wenyika ndiyo yaita kuti vaiswe muchizarira. Vasungwa vanenge vane mhosva hombe, vanenge vabatwa nemhosva ndokwavanoendeswa. Asi regedza nditi maonero atinoita zvedu isusu hationi paine mhosva hombe yakaparwa naPastor Mugadza. Chokutanga, tiri kutoramba kuti vane mhosva yakapara, nokuti zvavakaita zvekuprofita rufu rwomutungamiriri wenyika haisi mhosva. Saka hationi chikonzero chekuti vangadai vari muusungwa. Samaoniro edu isusu vangadai vari kufambawo sezvimwe zvizvarwa zvakasununguka vasiri muusungwa.
Saka vari kunzwa sei Pastor Mugadza? Tichiona kuti vaane nguva yakati kuti vari muchizarira.
Havasi kufara nekuramba vari muchizarira. Munhu ari kuti dai nyaya yangu yaitwa tione patimire, kana ndiine mhosva ndibatei nemhosva, kana ndisina ndiregedzei ndiende kumba kwangu. Nokudaro musi wa20 February patiri kuuya, kana vehurumende vasati vava kuda kuti tirambe tichiendera mberi, tichapa chikumbiro pamberi pedare kuti aiwa kamurume uyu ngaaregedzwe aende zvake kunofara nemhuri yavo,